Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kwazwai muri yeZimbabwe nguva dzava 7 PM tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Makurukota akasarudzwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otora miko nhasi kuState House. Nhengo dzedare reparamende dzeSenate neHouse of Assembly dzotarisirwa kusarudza vatungamiri mangwana. Vanhu vanodarika 16 vanoshaya nechirwere chekolera icho charamba chichipararira mumatunhu akawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo nhasi vatora mhiko yekutanga basa vachivimbisa kushanda zvakasimba mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vatanga kutora mhiko igurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vachatora matano akati kuti kugadzirisa upfumi hwenyika. Vati vachashanda nemabhanga akaita seWorld Bank, African Development Bank nenyika dzese dzakakweretwa neZimbabwe kuti vagadzirise nyaya yechikwereti chenyika. Vatiwo vachagadzirisa nyaya dzemashandiro emabhanga munyika pamwe nekuunganidza mari mudura rehurumende, vachiti kana izvi zvikange zvaitika hapana chinotadzisa kuti nyika ichitanga kushandisa zvakare dora remuZimbabwe. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati maguta, madhorobha nemaruwa akakosha paupfumi hwenyika, uye hapana munhu angauye kuzosima mari munyika kana maguta asina mvura, migwagwa nezvimwe.
Maguta kana asina kugadzirika zvakanaka, investment inodika mwana president haiitiki. Saka chokutanga ndechokuti toda kuti maguta edu tiatsvaire, tiise infrastructure yakanaka yemvura neswerage newaste management. Next toda kuti tione kuti dzimba dzakaitwa zvakanaka, tichiona futi kuti commercial buildings aitwa zvakanaka, nokuti maguta ndio chioniso chevanhu vanovuya kuzoinvesta muno.
Vaenderera mberi vachiti bazi ravo rakatopedza mutemo wokuumba hurumende dzematunhu, uye vangomirira kuti paramende itange basa kuti ipasise mutemo uyo. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko Amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kupiwa basa rekudzivirira nyika, sezvo pasina munhu kana kambani ingade kusima mari munyika musina kugadzikana. Vatiwo basa ravo richavarerukira zvikuru sezvo vakashanda nevakuru vakuru vemauto panguva yehondo yerusununguko.
Kuti nyika yedu idevelope, hakuna nyika inodevelopa kana iine mhirizhonga. Tinoda kuti isu tigarisane nehama dzepanze zvakare munyika muwe nepisi. Saka ibasa vakaoma nekuti upenyu hwawani hunenge huri mumaoko edu.
Gurukota rezveutano vaobhadhaya Moyo vati chiga chavo chekutanga kurwisa chirwere chekorera icho chave kupararira nenyika, asi vanoti chikuru kutsvaga mari yekusimudzira zvipatara zvese munyika.
Tine pfungwa yekuti tiimprove kuti mishonga iwanikwe. Mishonga inofanira kuwanikwa. Vashandi vedu vanofanira kubatwa zvakanaka kuitira kuti ivo vagobatawo varwere zvakanaka. Tinoda kuti zvese zvinodiwa pakushandisa zvivepo Azvibatsiri kuti machirembe edu oenda muzvipatara imo musina zvokushandisa.
Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, uye nyanzvi dzinoti hurumende yavamunangagwa inofanira kusunga dzisimbe. Vamunangagwa vanotarisirwa kudoma vanyori vemapazi ehurumende achashanda nemakurukota aya atanga basa nhasi. Vatorawo mhiko nhasi vatevedzere makurukota 14, makurukota mumapfumbamwe ematunhu, kwozotiwo makurukota maviri emumahofisi evatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutori wedu wenhau Gandri Maramba kuti atipewo zviri kufungwa nevanhu vekumasvingo nezvedare remakurukota iri.
Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vanoti vanoshuvira kuti makurukota nevateedzeri vavo vatora mhiko nhasi vachaita basa ravo nemazvo kuti nyika ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. VaHardlife Mapungure vanoti vanotarisira kuti makurukota matsva asarare pabasa sezvaita vamwe vakaenda kuti vavake upfumi hwenyika.
Chekutanga chatoona isu sevagari chakanyatikoshera inyaya yemari mumabhengi neeconomic recovery. Mabasa taakumadawo zvose zvakawanda wanda izvi zvekubato zvokushanda plus infrastructure development zanupf inetsika yekungovimbisa zvunhu. Iko zvino izvi mai manje vakaita official opening yerod yekuda kuconstructa road bed bridge pamushagasha pana chati chabuda. Iko zvino izvi vanogara vachingotaura kuti special economic zone, ukatarisa ZBC inenge iri special economic zone akadhirowewa gavachigadzira vachivaka kwete kungogara vakavata muofisi.
Muzvare Esachimanikire vatsigirawo vachiti kuti nyika ibudirire makurukota matsva anofanira kusatora matsimba evakatsiva panyaya yeuhori.
Cabinet chatinoshuvira kuti ive ichiita ndechekuti vambosiyanawo necorruption like zvaiita vamwe vavo, uye kuintroduceawo mapolicies anoratidza kuti you're working for the country as a whole and not for personal gain. Zvinhu zvinenge zvakangonakawo ndozvinhu zvatiri kutarisirawo kuti cabinet iyoyi yasarudzwa iyi ndozvaichatiitira munext 5 years dzinotevera.
Mupepeti uri vanhau remasvingo Mira vankulumani Mulambo vatiwo hurumende nemakurukota matsva anofanira kuwandidza mitemo yezveupfumi kuti vakwanise kukwezva vemabhizimusi.
Kabhineti itsva yaiswa tinotarisirwe kuti vatisevenzere vachigadzisa upfumi hwenyika hwakadai kuondomoka, vachigadzisa mitemo yakafanana neaipa posa especially tichitarisira divi rekuvatori venhau panyaya yekugadzisa upfumi hwenyika. Tinotarisirwa kuti mitemo iiswe iri investor friendly kuti tiwanewo vanouya vachiinvesta kuti vanhu vawanawo mabasa.
Hurumende yevamunangagwa inoti inotarisira kupedza matambudziko enyika ichivandudza upfumi nemitemo kuti zvive nyore kuita mabhizimusi muzimbabwe. Zvichakadaro vamwe vatsigiri vezanupf masvingo vanoti havasi kufara nekusarudzwa kwakaitwa makurukota nehurumende kubva kudunhu ravo vachipomera mutungamiriri wenyika mhosva yekungotora vanhu vekwagutu chete kwete kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Nyaradzo Mutambi vanoti matanhu matanhatu ose emasvingo aifanira kuenzaniswa.
Tinofara chaizvo nekabhineti yagadzwa nhasi nemutungamiriri wenyika. Toimba kuti kabhineti yedu ichabata basa nemazvo vasingaiti zveuori vachiita zvinofadza nyika yose. Asi isu vanhu vekumasvingo tine chigununo chekuti vangadai vati vakatora kwachivi votora kubhikita votora kuzaka, asi vanenge vanyanya kurerekera kudistrict rimwe chete. Kuno kumasvingo vanyanya kurerekera kudistrict rekwagutu, asi hatimbotidei vabata kumadistrict ose nekuti muno une madistrictiwo akawanda nevanhuwo vanogona kubata basa vakangofanana nevari kwagutu.
Vamunangagwa vakasarudza nhengo yegutu senator vawinston Chitando kuva gurukota rezvicherwa, senator wegutu valavhimo Matuke kuve mutevedzeri wegurukota rezvemagariro nekushanda kwevanhu, nhengo yegutu inomirira madzimai amai eukaisimba negavi kuva mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika, uye gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vanobva kwagutu. Vadeputi Varapira vakaitwa gurukota muhofisi yemutevedzeri wenyika vakebo Mahadhi ndivo voga vasingabvi kwagutu avo vanova nhengo yeparamende kumasvingo North. Vanomini Madamombe vekwachivi vanoti dunhu ravo raifanirawo kuwana gurukota rehurumende kana rimwe chete haro sezvo kuri iko kune rukuvhute rwemutungamiriri wenyika. Matunhu akaita seChiredzi, Bhikita, Zvaka, Chivi neMwenezi haana kuwana gurukota rehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube Vanofanira kuumbiridza ukama neIMF neWorld Bank mukutaga nzira dzekugadzirisa upfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo vamangwana nano.
Ya, ndinoona sokunge mashoko aya ndicho chishuwo kuta rimwe rimwe rinoenda kuminisitiri finance kuti pange pachikwanisa kunge pane kutaurirana pakati peZimbabwe nemabhanga akafanana neIMF neWorld Bank nevamwewo vanokwerepisa mari kuti nyika inge ine mari yayo yega uye kuti hurumende isashandisa mari yakawanda.
Zvinobatika zvingakurumbidza zvaitwa kudzikisa mari dzinoshandiswa nehurumende ndezvipi?
Hurumende inofanira kunge ichikata expenditure. Vatina masa vaitaura kuti pamari yavanowana mwedzi nemwedzi inodarika 80% inoenda kune yatingati recurrent expenditure kana yatingati masalari. Zvinoreva kuti pane mari shoma shoma inenge ichidzoswa kuti inge ichino simudzira yatingati infrastructure kana kuti inge ichikwanisa kusvikira kuma industry. Saka kuti mari yeZimbabwe idzoke hunge hurumende yakwanisa kuwana mari yekumutsiridza maindustry.
Kudzoswa kwemari yemuZimbabwe inozvimiririra kunogona kukurumbidza kuitika zvakadii?
Hazvisi zvinhu zvinokwanisa kuitika chiripo ripotyo. Zvinhu zvinochatitorei nguva kuti zvinge zvichikwanisa kuitika. Chekutanga chavanokwanisa kuita since maministries aitwa mashoma ndoo pavangangotangira kutanga kukata government expenditure. Asi tinoziva kuti kune maaudit akaitwa nana Ernst & Young aitaura kuti hurumende yedu yakakurisa nevamwe mayouth officer nevamwe vaimployiwa nebato rezano PF asi vachibhadharwa nehurumende. Kana hurumende ikabvumirana kuti shuwa vari kuda kukata expenditure ndokumwe kwavanokwanisa kutanga kukata ikoko kune vanhu vaishandira musangano wezanupf asi vachibhadharwa nehurumende.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare vari kuHarare nestudio 7. Politburo yebato reZANU-PF yagara muHarare nhasi kuti idome vachatungamira matare anoti reSenate neHouse of Assembly kana kuti maspika. Pari zvino mutauriri wedare reHouse of Assembly ndiva Jacob Mudenda uye weSenate ndiamai Edna Madzongwe. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vari kutarisira kuti vamudenda vachadzoswa pachigaro chekuva mutauriri weHouse of Assembly, asi amai Edna Madzongwe vanenge vari kutorerwa chigaro ichina amai Mabel Chinomona. Vamwe vange vachitarisirwa kuti vangangopinde musarudzo idzi ndiva Patrick Chinamasa. Vamwe vari kusarudzwa mangwana vakokeri vedare reparamende kumapato ose kana kuti machief whip. Bato reMDC Alliance nhasi raita musangano weStanding Committee kuti rizeye nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora sezvo vange vari mumusangano. Vari kukokera bato iri muHouse of Assembly pari zvino vaInnocent Gonese vati vachatoudzwa mangwana nezvevachapinda musarudzo dzacho. Asi bato reZANU-PF rine mukana wakakurisa wekudoma varinoda kuti vave vatauriri vematare maviri ose sezvo rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vakatanga nekubvunza nezvemusangano wanhasi wePolitburo.
Zvikuru vanga vakanangana nokusarudza vachenge vachimirira musangano kusarudzo dzichaitwa mangwana kuparlamendi pachinzvimbo chaspeaker, deputy speaker, president of the senate, deputy president of the senate nemachief whip. So ndochachiri chinangwa chikuru chomusangano wasangana ukati manominations achange achizotsigirwa pachaitwa sarudzo mangwana kumahouses of parliament, kuhouse of assembly nokusenate.
Saka anenge achivhota rekusarudza vanhu apa ndiani manje?
Kana vachisarudza speaker, mamembers of parliament vekuhouse of assembly ndivo vanovhota. kana usarudza president of the president of the senate na deputy wake ve ma senators ndo anenge achiwa votera
asi nekuwanda kwakaita nhengo dzenyu kungozadzisa ako chireoka uko
tine tarisiro yekuti kana nokuti ma elections are secret ballot saka tine tarisiro yekuti vanhu vakasarudzwa kumirira musangano weparliament kana vachitevedzera zvido zvomusangano vachavhotera avo vanominatwa nomusangano
tichitarisawo kana ivo vari kusarudzwa mangwana vatora mhiko zvinenge zvaakurevei muchitaura segweta kudare reparamende rinenge raakunyatsotanga kushanda here zviri
pareva kuti dare reparamende rinenge rakwana kuti richitangisa basa raro mamembers veparamende vakaitwa sworn-in vakange vava namapresiding officers avo namachief whip avo zvose zvinhu zvazadziswa mangwana izvozvo vapera vese vakuri kuti mabhizinesi reparamende raakugona kutotanga
Mubvudzi wekupedzisira vamangwana vamwe vari kuti ivo dzimwe nguva panomboshaya mutsauko pakati pebato rezanupf nehurumende makurukota aya munee muchishanda nawo sei sebato
vanenge vachishanda in terms of the constitution vachitevedzera bumbiro romutemo saka kana vari kuparamendi vanoita basa ravo rokuparamendi semapresiding officers vanotarisirwa kuti vaguidwe nestanding rules and orders of parliament kana vauya kune zvemusangano taakuitawo zvepati yedu maererano neconstitution yedu kana munhu waitwa presiding officer hauchatarisi kuti wakabva kubato ripi uri kuona mamembers oparliament vaine marights avo sezvakapuwa mumutemo weprivileges of members of parliament saka unofanira kubata vanhu zvakaenzana tine chokwadi chokuti zvisinei kuti wabva kubato rinotonga rine vanhu vakawanda unofanira kubata mamembers oparliament zvakaenzana saka ndo zvinova gaidha mukuita basa ravo iroro
munyori wezvemutemo wezanupf vamunyaradzi paul mangwana vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvinoti zviri kufara nemashoko emutungamiriri weBotswana vamukwetsi Masisi ekuti vakazvipira kuti vazviwanise magwaro ekugara nekushanda munyika iyi. Muna 2009 painge paine zvizvarwa zveZimbabwe zviuru gumi nezvinomwe izvo zvaderera kusvika pazviuru zvishanu chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano unoitwa pagore weNational Business Conference NBC mudhorobha reFrancistown nhasi mangwanani vamasisi vati hurumende yavo ichashanda usiku nemasikati kuti vanoda magwaro vaawane munguva pfupi pfupi.
One of the issues that has been impeding the attraction of foreign direct investment has been our immigration outlook, which we have discussed several times before at the High Level Consultative Council, the HLCC. In response to your concerns, we have decided to improve the turnaround times for the issuance of visas, residence and work permits. We are also considering issuing visas on arrival, provided applicants meet the set requirements. In addition, government has decided to waive visa requirements for foreigners who possess diplomatic passports and in some instances, who possess official passports.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana inoda kuti nyanzvi dzinobva kune dzimwe nyika dzipiwe magwaro ekushanda nekugara munyika sezvo unyanzvi hwavo huchiwandudza upfumi hwenyika iyi. Mashoko avamasisi aya agamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika iyi nemaoko maviri. Mutori wenhau akazvimirira ega vacrispen tabura waudza studio 7 kuti mashoko avamasisi atambirwa nemhururu nemheterwa.
Nyaya yataurwa napurezidendi yakanaka yekuti vari kuita look into maimmigration laws. Ndaifarira kana dai kuri kuti kutaura kuita vazviita nokukasika zvazvichatinakidza nokuti Zimbabwe neBotswana tiri hama nehama zvakare tagara tinotodyidzana nekutoroorerana takatoroorerana.
Mumwe wataura nestudio 7 ndimuzvari Mount Joy Chikura avo vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe. Muzvari Chikura vati zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinogara zvakabatira hura mumaoko nokuda kwekusaziva ramangwana ravo.
Zvinofadza nekuti makore esati agara munomu each time pemiti yako kana ichipera wauchigarawo mwoyo hana ichirova kuti pamwe vachabvuma pamwe kunouya rejection letter and I have to pack my bags and go back home.
Kunyangwe hazo amai kwinje varatidza kufarira mashoko ava masise aya. Vauza Studio 7 kuti zvinhu zvichakaomera zvizvarwa zveZimbabwe muBotswana. Amai kwinje vati vachanyatsotenda kuti ichokwadi kana vashandi vemahofisi anoona nezvemukati menyika nekufamba muBotswana vatanga kusatarisira zvizvarwa zveZimbabwe pasi.
Totenda maruva tajechakata. Nekuti at this point, dai zvichinzi the way immigrants are being treated has changed from when he was brought into power. Taiti pamwe zvichachinja fast. But it seems people are being harassed each and every day.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaMoses Mungwari avo vanodzidzisa paUniversity of Botswana vanoti vamasisi vaona kuti hakuna nyika ingakura isina zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika.
Ndofunga kuti atoona kuti another thing chaungadzidze paBotswana vanhu vanoadopta very fast. Ukatarisira izvinezvi pane business boom iri kubhuma yema tax shop, ma trailer tax shops. Saka izvinezvi if somebody comes and anouya ne a different skill set achiuya nayo muBotswana munomu, Botswana there are people who are easy to learn very fast and also adapt, and then they can see also value in ovamo vanhu vanonga achibva kunze iwavo.
Zvino zvanga zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana kubva gore rakapera apo hurumende yenyika yakaparura chirongwa chekunyima zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika magwaro ekugara nekushanda munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakazivisa kuti kutangidza nhasi mapurisa achanga achidzoka mumigwagwa kusunga vasina zvitambi zvekutyaira motokari, vane motokari dzisina mvumo yekufamba mumigwagwa, uye nekusunga vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Imwe kanzuri inoona nezvekufamba kwakanaka kwemotokari yeTraffic Safety Council of Zimbabwe inoti kudzoka kwemapurisa mumigwagwa kunofadza zvikuru. Mutauriri wekanzuru iyi vatatenda Chinoda vaudza Studio 7 kuti zvange zvave kuvanetsa nekuti vanhu vange vave kutyora mitemo yemumigwagwa vachiziva kuti hapana akavatarisa kana anovasunga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaChinoda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Munotoona kana kwese kwamuri kuna naAmerica kune mapurisa muroad, isusu taitosvika kuti kuramba vasiri muroad sei nekuti vanhu vaakudherera mafambiro atakuita muno muzimbabwe. Tikakupai statistics dzevanhu varikuchaira vasina malicense, munotoshamisika. Dzevanhu vari kuuraya vanhu dhraivha vanenge vasina license, umwe ari kubondera kana ngatimboti paconvoy inonzi state motorcade, tipei license, havana license. Human behavior, pane panonzi the stick and the carrot method. Isusu setraffic safety council tinoita the carrot. Saka ziri kuti zvikaitwa nomumazvo sokutaura kwakaita vamatanga vari musecond republic vari munew dispensation, kundida kuti makurukota angu anyatoita basa nomazvo.
Saka kudzoka kwamapurisa hakunyatse kukunetsai munotambira henyu?
Kudzoka kwamapurisa ndochinhu chatati taita apply vosesu kana maihwa maprograma taimbotaura pamugwagwa kuti zvedu wei katinoudza vanudraivha kuti usapinda rodi robot, hapana munhu ari kumuona ari kumusunga. Izvi toda kuti batai vanhu, zvitoda kuti mitemo yose kana kuti mukaona mitemo yekuBotswana naichangamiri yeTraffic offences, negligent driving is 15,000 pula. Kuno kune mudraivha akatsika mwana patedestrian crossing akanzi $200. So we actually saying as people on the ground, the traffic offences and penalties in Zimbabwe are too lenient. Saka mapurisa ngaauye vabate vanhu. Vanhu vakabatwa vanoziva kufara mhosva kana kuuraya vanhu pavari kuita. Saka isu tiri kufara seTraffic Safety Council kuti aiwa maEIS ari kuramba achiitwa consolidated. Rodzi dzichigadzirwa, mapurisa achibata vanhu, Traffic Safety Council ichidzidzisa vanhu, zvichinda zvakadaro.
Ko, nyaya dzaimbopomerwa mapurisa dzezvechioko muhomwe nehuori?
Nyaya iyoyo yaingova kuchipomerwa. Ndinodaira kuti ivo vemapurisa nguva vabata vatauriri vachataura nezvenyaya yehuori kana nyaya iyi vanoiziva. Ini handingakwanisi kutaura uori kuti mapurisa kune uri, ndotaura vanhu vedu isusu vatozivisa vatosangana navo. Munoona zvinonzi uori pavanhu vedu? Uori mwana wamai vangu hauna munhu wani. It takes two to tango. Tisu tine mhosva nekuti mota dzine dzine mhosva, dhraivha anenge aine mhosva, zvaakatakura zvine mhosva. Ndo vanhu vanoita mashura iwayo.
Avo vange vari mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe Vari Parunare Muarare na Tanonoka Wande we Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana rabudisa mashoko ekuti mudunhu reManicaland mave nechirwere chekorela chabata vanhu vanosvika vatatu. Pavatatu ava vaviri vacho vari kwaMurambinda kuBuhera nemumwe chete ari kuchipatara cheRusape Mission. Mutori wedu wenhau Leja Moyo anotipanyaya iyi.
Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Patron Mafaune vaudza vatori venhau nhasi kuti kunyange hazvo chirwere ichi change chave mudunhu reManicaland hapana chikonzero chekuti vanhu vanyanye kuvhunduke sezvo varwere vatatu ava vange vari kuita zvakanaka uye hapana ati ashaya pari zvino mudunhu rino. Dr. Mafaune vanoti vanofungidzira kuti nekuda kwekufamba kwevanhu nguva nenguva chirwere ichi chinogona kunge chakatapuriranwa nevainge vabva kuHarare ukuchatekeshera zvakanyanya. Dr. Mafaune vanoti bazi rezveutano rakatogadzirira pari zvino kudzivirira kupararira kwekorera kuvazhinji mudunhu nekutora matanho akasimba eutsanana nekukurudzira vazhinji kusaita uchapa. Mumwe chiremba Dr. Patrick Chakonda vaudza Studio 7 nhasi kuti chirwere chekorera ichi chinokonzerwa nekusatura matanho akanaka eutsanana akaita sekugeza maoko kana munhu abva kushanyira chimbuzi uye nekudya michero isina kugezwa nemvura yakachena. Kudya chikafu munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena inochururuka uye nesipo. Vanoti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekudzivirira kubatwa kana kupararira kwechirwere ichi kuruzhinji munyika.
Kolera inouya nokuti tsvina inenge yabatana nemvura yatiri kushandisa kumwa. Saka tsvina inofanira kuti iswe kana kuti vanhu vaitire tsvina mumatoilets muzvimbuzi. Zvimbuzi izvozvo hazvifani kuvapo kuti panozogona kurasikira kana kupfachukira mumvura yatomwa. Mvura inofanira kutorwa yokumwa munzvimbo dzakachena.
Mumwe mugari wedunhu reManicaland vaClayton Masekesa vanoti nyaya yekuti mvura haiwanikwe nguva zhinji muguta reMutare ndiyo inopa kuti igone kunetsa kugadzirisa.
Tingati nyaya inoda kutorwa nekukasika. Tisiratisa kuti Mutare City Council yobatana pamwe chete neMinister of Health kuti mvura ikwanise kuya kunzvimbo dzisina mvura.
Tinotenda kuna Loida Moyo ari kwaMutare abva atisvitsa kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.